Izi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Mabaloti hana kusvika nenguva. Tichitaura dai so ndikunzwa kuti kuna Glenora mabaloti akasvika na 1 AM kusvika na 2 nhasi vanga vachingovhota election karangira kapera nezuro. Vana fazi vaisa matafura vachinyebera vanhu vachisikidzira vanhu pama polling stations. Mapicture chaiwo emacandidates kunyanyanya emukuru wedu Advocate Nelson Chamisa yanga isina kujeka. Vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vabe zvinenge zvabuda musarudzo wokubudisa maresults ekunyepa.
Vamukwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka maresults achabuda ipapo tinofanira kuziva tese kuti haasi free. Saka tichange tichiona kuti zvafamba sei. Hatingatauri zvakawanda navasarudzo vasati dzapera tichiri muprocess. Tikuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro veZANU-PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo makumbovhota nearipo. So zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavaMasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachatirungusirungoda chete tirungusoda kuti patangoita mhezi chete. Senyika yedu ine peace. Saizvozvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka kuti zvabuda musarudzo ndizvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ini ndakauya pano kafu ndichidzoka ndichidzokera ndichidzoka zvaiitika zvandizvokuti tinete. Saka it was actually a tactic. Yekuti chase ikamure mavoters mukati memacities. Noona. Apa pamba ne 1000 voters maybe mukazoenda apa munoona pane 500.
Atina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautoile Slaikwana nava Rodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahombwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa idzi. Sarudzo dzisina maturo zvachese. Ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya yatinyanya kutisuwisa inyaya yekushota kwaitwa maballot papers. Apo ZEC yanga ichitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepa ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. ZEC inotarisirwa kubuditsa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.